Mangwanana kana kava tereri tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechishanu chikunguru 13, 2018. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvinoratidza izvo kuti kukwidzo yacho ichaitika musi wa30 July ichangoita mutauro painopera, zvinova zvinhu zvisina kunaka.
Bato reMDCT roronga kuendesa zeke kumatare nekusabuda kwayo pachena nenyaya yekuvhota kwemapurisa.
Kana vasikavo vanouya hatibadzingi, vanouya varo kutoka musangano nekuti vakadzingwa nanovemba rasite pamushano hwavo makabhala acho.
Vamunangagwa vanoti vamwe vari kuchikwata cheG40 vakasununguka kudzoka mubato reZANU PF.
Pavairova kudaro pakaonekwa kunzi vatungamiri vanga varipo kuda ndiye mumiriri achanga ari mumiriri weZANU PF airidza kuti mutenga akaonda kanodarika kagube achiridza kuti achiti nhasi tazokuwanikidzai.
Mhirizhonga yezvematongerwo enyika yoitika kuchitungweza. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDCT inotungamirwa navanelson Chamisa inoti iri kukwidza kumatare zvakabuda nezuro kuRose Camp muBulawayo, uko kwakawanikidzwa mapurisa achivhota pasi pechirongwa chepostal vote, mapato anopikisa pamwe nevaongorori vesarudzo vasingazive. MDCT inoti izvi zvinoratidza pachena kuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC haisi kuita basa rayo sezviri mubumbiro remitemo. Asi ZEC yakati yakanga isina ruzivo nezvekuvhota kwemapurisa uyu. Kunyange hazvo mutauriri wemapurisa amai Cherity Charamba vakaudza Studio 7 nezuro manheru kuti mapurisa ekuBulawayo akavhota zviri pamutemo. Kunyange ZEC yaimbenge yarambawo mangwanani kuti zvanga zvisingaitike, mutauriri wesangano iri vaitoele Sly Gwana vabuda mubepanhau reHerald nhasi vachiti mapurisa ainge avhota. Ray Choto weStudio 7 ataura nemutauriri weMDCT Muzvare Tavita Kumalo kuti tinzwe matano avari kutora zvichitevera kuwanikidzwa kwemapurisa achivhota mapato anopikisa nevaongorori vesarudzo vasina ruzivo nazvo.
Kurose Camp ndokunogara mapurisa anga achivhota, maofficers anga achivavhotisa mapurisa. Asi tese vagari vemuZimbabwe toziziva kuti ZANU PF inenge ichishandisa masoja yakavapfekedza mayunifomu emapurisa.
Maona zvaitwa nemapurisa izvi, bato renyu riri kutora matanho api?
Zvatichaita tofanira kuenda kumatare ezvimhosva. Wongu toziziva kuti kumatare kwacho ikoko iZANU PF, asi zvatipa mukana kuti tiendese humbou wataona muno muBulawayo paRose Camp mapurisa achivhotiswa nemapurisa kusina kana vanhu veZEC kana vanhu vemapati ari kukwikwidza musarudzo iroro. Kana mapoling agency zvavo atimbuza kuti bharoti racho rabva nepi, maserial numbers akanga aripo ndeapi, mabharoti achipepers acho anga ari mangani, atimbuziya vangoita vari vega seZANU PF sezvo zvavaita nenyaya yemameseji amuri kuona mumafoni menyu. Ini musina kupa vanhu vezanu mafoni numbers enyu.
Mamboedza here kutaura nemapurisa kuti izvo urongwa hwanga vachiita uhwu vanga vapiwa masimba nani?
Mapurisa tatara nawo paleadership yedu yazoenda kuZEC kuBulawayo ofisi ofisi yavo kuna baba anonzi Ncube. Ncube paabvunzwa kuti kutikudzwa kuti mapurisa tikuona kuti mapurisa kuRose Camp ari kuvhota zvii zviri kuitika, Ncube akavaudza kuti mashura iye haazvizivi izvozvo. Saka ngavamupe mukana kuti apone kuHarare. KuHarare Mai Chikumba netimu yake vavharamba kuti hakuna zvinhu zvakadaro. Asi zvoshamisa manje police commissioner spokesperson Charity Charamba ari kuti hongu mapurisa anga achivhota zvese zvanga zviri raiti. Unovhota sei wakabatigwa futi?
Postal voting kana ichiitwa iyi zvii zvinofanira kunge zvichitevedzwa?
Postal voti normal kana ichinzi postal itsamba yaunoita muleta box yopostiwa pati zvinoitwa mumusha. Saka zvinoitika ndokuti vanhu vecho vanenge vari assigned outside ma stations avo kuvhotera semapurisa, civil servants vanhu vanenge vachiita zveelection vaya vanopuwa mukana wokuvhota vanhu vasati vavhota asi mapato anokwikwidza anekodzero yekuvepo kana vakutonovhota kuti vanoinspekta voters roll yacho maserial number yacho vanhu vacho vari kuvhota vangani kuitira kuti kana kwapedzwa kuvhota koverengwa ngemaballot papers iwavo kuti ngana wana ngani ngana wana ngani asi zvofanira kuitwa nezeki kwete nemapurisa achivhotisa mamapurisa
zeki zvairi kuramba kuti hapana zvairi kuziva nezvepostal voting iyi muchaita sei sinzi imi maona mapurisa ari iwo anga achivhota nekuvhotesana
zeki inokodzero yekuti irambe vagara vanhu venhema havasati vambotaura vana vemuzimbabwe chokwadi kuti chii chiri kuitika uyewo havasi kubvuma kuti zvatasi vaudzai sebato reMDC alliance rinotungamirwa naadvocate Chamisa ichokwadi saka zviripo panapa ndezvekuti tofanira kutora umbowu hwatawana egrowth camp ndo umbowu hwatichiratidza maobservers toenda navo futi kumatare zvinozvo kuti Chigumba nemacommissioners ake ngava nemasoja iwavo ari kunzi staff ngavabve muzeki havasi independent
maicharamba pavataura nestudio 7 vati izvo maobservers ekunana EU nenyika dzepasi rose vanga varikowo kubulawayo ikoko imi mavaona here pamaenda ikoko
asanyeba shuwa kana tichiti tiri kuenda kusarudzo handiti ko isusu vamwe vacho vari kukwikwidza muri kutivharira sei pazhe mwoshedza maobserver kuzoona zvaano chizvivhotera hakuna zvinhu zvakadaro hazvisi pamutemo izvozvo maobservers tazovaudza isusu ndo zviri kuitira zviri kunze kwemutemo izvozvo because vafanira kuitwa zvimwe electoral act tavharigwa pazhe temapato anopikisa hatina kumboudziwa uyewo even if zvanga zvakadaro zeki yaifanira kuudza ruzhinji kuti nhasi kubulawayo kurose camp mapurisa ari kuvhota nesuwo nemapato ari kukwikwidza tiudzewo tinotora kuendesa mapoling agents edu ikoko unoona kuti zvinhu zviri kufamba negwara here
mutauriri wemdct inotungamirwa navanelson chamisa muzvari tavita kumalo vachitaura vari parunare mubulawayo narei choto westudio 7 zvichakadaro gweta dr Alex Magaisa vanhu vanyanzvi munyaya dzezvebumbiro remutemo vanoti nyaya iyi inogona kupedzwa nenyaya dzezvematongerwo enyika vati zviri kuitwa izvi zvinoratidza kuti pane chikiribidi chakanyanya tavabvunza maonero avo
hazvina kana kugutsikana kwazvinokwanisa kutipa nendava yekuti vari kutaura chinhu chimwe chete panguva ino pedzezvo vobuda votanga votaura zvimwe zvinhu zvisiri zvasiyana saka hazvichazivikanwa kuti vari kuziva here zvavari kutaura kana kuti munhu ari kutoudzwa kuti ataure zvine vanenge vachida kuti vataure pari zvino zvinotokanganisa kuziva kuti vanhu vacho vezek Zimbabwe Elections Commission ndo vari kutungamira here sarudzo iyi kana kuti kune vamwe vari kutungamira sarudzo yacho
asi pamutemo sarudzo dzakadai dzinofanira kuitwa sei chaizvo
zvazvinoitwa ndezvekuti izvo mapurisa nemasoja nevamwe vaya maelectoral officers mapolling agents vanenge vasingakwanisi kunge vasipo kumapolling stations avo vanobvumidzwa kuvhota neinonzi postal voting asi vanofanira kunge vakumbira kuzek kuti vadaro vanofanira kunyora tsamba dzekukumbira vopuwa mvumo vanofanira kunge vakarejistwawo kuti vavhote saka zvinhu zvese izvo zvinofanira kuitwa asi zvinofanira kuitwa zvitedzera mutemo uripo mavhoti ava anoitwa mahamvuropu ovharwa haafaniri kuonekwa nemunhu wese anozotoonekwa pakukaundwa kumapolling station saka maitikira azvaita izvi zvaita kunge sezvinonzi zeki haisi kutoziva kuti kubhuruwayo kwaakuchivhotwa nemapurisa vanga vachiziva zvanga zvichiitika zvinopa izvo pfungwa dzekuti pamwe pane vamwe vanhu vari kutungamira sarudzo iyi vasiri vanhu vezeki
asi semaonero enyu vanopikisa vangagadzirisa sei nyaya iyi
nyaya iripo ndeyekuti zvinotoratidza izvo kuti vanhu vari kutungamira sarudzo nekuti pese panoitwa kamutambo wekukombita wekukwikwidzana panoita refuri zvino refuri wedu ndewezeki zvaratidza izvo kuti zeka inenge isiri kuziva zviri kuitika pamutambo uyu inenge iri kutotungamirirwa kana vari kuziva zviri kuitika vanyeba nekuti wechina vabuda ivo vachiti aiwa kunyeba zviri kuitika kubhuruwayo zviri kunzi zviri kuitika izvo hatisi chokwadi asi vazobuda manheru vachiti aiwa zvaitika saka zvaakuratidza izvo kuti havasi kutoziva zviri kuitika
zvingabatsira here kuenda kumatare pakadai apa
kumatare kunogona kuendwa nendava yekuti matare ndivo vanoyananisa ka asi nyaya kumatare chainonetsa ndechekuti munogona kusvikako moenda kuhaikoti haikoti yotaura kuti aiwa zvakati ndozvinofanira kuitika chinoitika ndechekuti vanhu vezek nevamwe vese vanobva vabuda voti aiwa taakuda kuapila toenda kusupreme court nyaya yacho yoramba ichirebeswa asi munoona kuti election yatara nemavhiki mairi chetega nyaya yacho inogona kutoguma isina kupera saka nyaya iyi inyaya yepolitics inoda kuti igadzirwe papolitics inotoda kuti vanhu vemapato anopikisa asimbe nenyaya yacho kuratidza kuti aiwa havasi kugutsikana nevanhu vari kumhanya nesarudzo iyi havasi kugona basa ravo kana vange vari kuita basa ravo havasi kuziva zvavari kuita kana kutiwo vari kutokundikana vanhu vane divi ravakatorerekera zvinova izvo zvinokanganisa sarudzo yacho yese iripo iyoyi
asi nekufumurwa kuri kuitwa zvinhu hamuzoone here ivo vari kupomerwa mhosva kuti vari kuda kuita chikiribida vachizoguma votyora kodzero dzevanhu
munoona zvinoitika kune dzimwe nyika kana pachinge paitika zvinhu zvakaita saizvozvo izvi vacho vari kumhanya nekuti vari kutarira vamwe vanototi aiwa takundikana dai vamwe vachitora vaita zvinhu izvi nekuti ivo vari kuratidza ivo kuti havana chipo havasi kugona kuita zvavanofanira kunge vachiita zvinoita izvo kuti vari kukwikwidzana vashaye inonzi pachirungu yaconfidence kana kuti pachivanhu havasi kugutsikana nebasa riri kuitwa iroriri zvinoratidza izvo kuti kwikwidzo yacho ichaitika musi wa 30 July ichangoita mutauro painopera zvinova zvinhu zvisina kunaka
Gweta, Dr. Alex Magaisa, vachitaura vari parunare muno muWashington DC. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Mutungamiri wenyika vari kutungamirawo bato reZANU-PF musarudzo dzemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakatambanudza ruoko rwavo kunhengo dzechikwata cheZANU-PF cheG40 kuti dzidzoke vashande pamwe chete pamberi pesarudzo. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vashitaura pamusangano wavaita nevaiva vana mujibha nana chimbwido munguva yehondo vamunangagwa vati nhengo dzechikwata cheG40 dzakasununguka kudzoka mumusangano wavo nhengo dzeG40 zhinji dzakasara dzisina chadzakabata panyaya yemasimba zvichitevera kupindira kwakaita mauto mune zvematongerwo enyika gore rapera zvakazoita kuti vaimbova mutungamiri wenyika varobert mugabe vasiye basa
panguva yegama toks makamira vakaenda kukazouya ava manje atiokwazvamuura maG40 vazovewo maG40 vagotuka vachikotu vachingotuka usitakanyara takatarira kuti saka nhasi kuno toti aiwa takavasendeka vagara kwavagara uku kana vasitavo vanouya hatiadzingi vanouya vavo kutoka musangano nokuti vakadzingwa nanovhemba last day pamushanu hwavo makabhara acho vari 5 vana dzeusora rakasukuvere nagresi vanotiza nomusangano ndanomudziva kusango homwe musangano wazaana haukwani muhomwe yemunhu
zvichakadai mutevedzeri wasachigaro wesangano rana mujibha nana chimbwido amai Josephine Gandia vaudza vamunangagwa kuti vanoda kurapwa pachena sezvo achiti homwe dzeruzhinji rwavo dzakaboka
hatidi kuti tifudze hapapa titaure kana zvatinoda kuna baba tinotaura tiri mba medu asi kwete pano apa taikumbira kuti muzotipongova iyoyo asi zvishoma zvamunangotaure purezidendi ndezvekuti vana venyu honai vakura kana vanhu vakura kudai hatina anotirapisa hatina mamedical aid Taingo kupira wakuti wanaveni wawane wango kwa nisa kwenye machira pao.
Vamunanga kwa vati vachashevedza musangano wokuedza kugadzirisa nhona dzanamujibha nanachimbwido munguva pfupi iri kutevera.
Kupfuura makore akawanda 38, 37 years dzadarika musina kuwana kodzero yamusunage muchiwana. Apo nepapo hongu pakaita zvakaitwa asi pakasimbiswa panyaya yemaovetments. Hapana kutemwa wakasimba wakaitwa maerano nemaokurabhuretis. Zvino kana isu tavatoga pachedu hatina umwe watinobvunza, asi kuti tinofanira kungowirira kuti izvi toita here. Ngatati toti ngatati kwete toti kwete, tichitaura tega semacomrades pamwe chete, nokuti tinozivana kuti takabva kupi, takafamba rwendo rupi, takatambura sei kuti nhasi vazhinji vapinde muzvigaro zvavari, nhasi vazhinji vapinde mabasa avari, nhasi vazhinji vasungunuke vachiti we are free in Zimbabwe. It is because kune vakazvipira kuti nyika isungunuke. Manyora zvichemo zvenyu pana ndazvikwaiko zvinezvi ndonzwa kuzaa zvakatinhira kwausiwa muanyambozvimona ndikutozvikuva pane apa namaenganira zvichipanga the first time zvamuri kutaura. Saka zvoda kuti tiwane nguva ndikudanei kustate house ndeyeyu state house pazvipano
vamunangagwa. Avo vanga vari kumasvingo kuno mumwe musangano vaudza vanhu vanga vari pamusangano uyu kuti havazi kupiwa mashoko akakwana nevanhu vavanoshanda navo muhofisi mavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights nemapato anopikisa vabatana mukupikisa nyaya yakakwidzwa kudare nemumwe muvoti amai Ethel Mpezeni yekuti ZEC isaburitse gwaro rekuvhotesa rine mifananidzo yevanhu yemhando yeBVR sezvinodiwa nebumbiro remitemo. Mapato ari kupikisa anosanganisira MDC Alliance, Renewal Democrats of Zimbabwe, People's Democratic Party, Coalition for Democrats, National Constitutional Assembly uye vamwe vanhu vakaita samai Teresa Manase, vaIvan Mawarire, vaHarrison Komo, vaJeremiah Bamu, vaDoug Coltart navaWorship Dumba. Ava vanoti zviri kudiwa namai Mpezeni zvinopa kuti sarudzo dzemunyika dziite mutauro. Amai Mpezeni vanoti kuburitsa mufananidzo kutyora kodzero dzavo. Mapato akawanda ari kukumbira ZEC kuti ivape gwaro rine mifananidzo yevanhu, asi ZEC inonzi iri kukweva makumbo. Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaDanford Halimani ndivo vaendesa kudare vaMpezeni, gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi neZEC. Dare repamusoro-soro reSupreme Court nhasi riri kutarisirwa kutanga kunzwa nyaya yakakwidzwa nesangano reZimbabwe Electoral Commission kudare iri, ichiti haisi kuda kupa sangano reElection Resource Center gwaro rine mazita evavhoti kana kuti Provisional Voters Roll rakashandiswa neZEC pakuti vanhu vaone kuti mazita avo ainge ari gwaro revavhoti here kana kuti kwete. Mutongi wedare repamusoro reHigh Court vatawanda Chitapi vakambotura mutongo wekuti ZEC ipe ERC gwaro iri, asi ZEC yakabva yatsika madziro. Nyaya iyi iri kutarisirwa kutanga kunzwikwa nenguva dza 9 mangwanani ano.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF vanonzi vakaridza pfuti uye kurova vanhuwo zvavo kunyatsime pedyo nechitungwiza vachivapomera mhosva yekutsigira MDC Alliance. Mirizhonga iyi inonzi yakaitika nezuro ikakonzera kupwanywa kwemidziyo yakawanda. Vatsigiri veZANU-PF ava vanonzi vaienda kurufu. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZANU-PF vaSimon Kaya Moyo kana mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba sezvo vaviri ava vanga vasiri kudayira nhare mbozha dzavo. Asi mukuzeya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga avo vakashanyira nzvimbo iyi mushure memhirizhonga.
Hongu kunzvimbo iri pasi peSt Mary's kuchitungwiza kunyatsime kunonzi kumakuva kwakaitika mhirizhonga yakanyanyisisa nezuro nguva yezuva rovira. Kune vanhu vanodarika zana vatsigiri veZANU-PF vainge vakatsveka hembe dzavo dzemusangano vaienda kumakuva zvichida vainoviga mumwe wavo here hameno. Asi vanonzi pavakaona maposta akawanda ebato rinopikisa rinotungamirwa navachamisa kunzvimbo iyoyo vakataka kupopota vachitaura kuti tinoda kukurovai nekuti hakuna maposta eZANU-PF nemhaka iyeyi. Munofanira kubisa maposta iwayo, mamwe anga ari pazvitoro, pamabhawa, pabhucha nepadzimba dzevanhu. Vave kubva kumakuva vakatanga kurova vanhu vachipwanya mahwindo edzimba, vachipwanya motokari, vachipwanya madhoo, vachibvarura maposta nekumwaura zvese zvavaiona. Pavairova kudaro pakaonekwa kunzi vatungamiri vanga varipo kuda ndiye mumiriri achanga ari mumiriri weZANU-PF airidza pfuti mudenga kakawanda kanodarika kagumi achiridza pfuti achiti nhasi tazokuwanikidzai. Pane vakati wande vakarohwa, ndataura nemumwe mudzimai akarohwa akabereka mwana kumusana airohwa nematanda mazvijamu kumeso mumbabvu. Akabereka mwana kumusana kudaro anoti iye mwana wake ane makore maviri akatozoita kukanda pasi ndokutiza achifunga kuti ava kutopondwa.
Mapurisa vakapindira here? Pane vati vasungwa here nezvenyaya iyoyi?
Maitikiro azvakaita ndeyekuti vapedza kurova vanhu, vanhu vanga vaine mabhazi nedzimotokari veZANU-PF vakatiza. Asi zvinonzi pane mumwe wavo akadonha mota yakanga ichitiza ndokubva atsikwa. Mapurisa akazouya pave paya, vanhu vakabatidzira mumakomo vati vatobuda mudzimba. Pakazouya mapurisa ndipo vakatanga kudzoka. Kwakauya mapurisa aisvika zvichida gumi vachibvunzurudza vachitsvaka umbowo, asi hatisati taziva kuti pane asungwa here. Uyezve hapana atabatwa nekuti vanhu vakaita mhirizhonga vanga vasiri vemunharaunda. Vanhu vemo vagari vemo vanoti vanhu vanga vachigadzana zvakanaka, asi vanhu ava vabva kune imwe nzvimbo muchitungwiza imomo vakauya vakasweta mhirizhonga vakarova vanhu ndokubva vatiza ndokuenda.
Pane here zvamakwanisawo kuti muite kuedza kubatsiridza zviri kuitika munharaunda iyi?
Hongu nhasi tatosweramo tichiedza kuti tipiwe nyaya uyezve kuti tione kuti tinodzigadzira seyedzo zvakanaka kuti tigodzitura kudarere Zimbabwe Human Rights Commission taagutsikana kuti mapurisa atopindira arimo vanga vachiferefeta kuti vaone kuti chinoitika. Saka zvinhu zvakanaka izvozvo, asi kurudziwa yedu ndeyekuti kufana nemhirizhonga uyezve tatora uzvowo hwakawanda, nekuti vanhu vazhinji kana tichitaura nyaya idzi vanoona sekuti ingano dzachirona gudo, asi vanhu vari kuoneswa ndondo mumisha umu.
Muchitarisa zviri kuitika mumaruwa nemunharaunda dzakatenderera idzi, munogona here kumira nerekuti sarudzo idzi dzichagona kuitwa zvakachena?
Sarudzo dzagara dzine dambudziko guru mukati meZimbabwe. Zviri kuitika izvi zvava kutovhundutsa vanhu vese vatanga vachiona vangu vachiona kudzoka mumisha mavo, vanga vari kuti izvi zvava kutoratidza kuti sarudzo dzinenge dzisina kuchena, nekuti vava kutya vanga vachiroverwa maposta emusangano weMDC vachinzi tinokurovera kuti muri vana vachamisa sei musiri vamisa eZANU-PF. Saka vanhu vazhinji vabatwa nekutya. Mumaruwa umu nyaya irimo huru ndeyekuti vanhu vari kutya havazive kuti ichokwadi here kuti iko zvino zvataurwa nzinga kuve nerunyararo zvichaitwa. Kunzvimbo dzakaita sana Hungwe East, uko kune vamwe vakatopisirwa dzimba nenyaya yekuti vanotsigira batso rinodopikisa reNPF.
Avo vanga vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuChamembe kuAfrica, Vadiwa Mavhinga, vari parunhare kuchitungwiza naIvan Zininga weStudio 7. Zvichakadaro, vamwe vagari vemuward 17 pasi pasabhuku mapfuwamhara vekuHurungwe vanoti upenyu hwavo hausisina kumira zvakanaka nekuda kwenyaya dzezvematongerwo enyika. Vagari ava vanoti vave kugara vachitya nekuti ishe wavo nasabhuku mapfuwamhara vari kusarudza vanhu maererano nemapato avanotsigira. Mumwe wevagari ava aramba kudomwa nezita achityira upenyu hwake, anoti nezuro munyori wasabhuku akabva adzingwa basa achipomerwa mhosva yekutsigira vaNelson Chamisa, avo vari kutungamirira MDC Alliance musarudzo. Vamwe vanhu vanonzi vari kunyimwawo fotereza. Tanonoka Wande weStudio 7 abata mumwe wevagari venzvimbo iyi kuti tinzwe zviri kuitika.
Kuhurungwe ndofunga pane nyaya iko kuhurungwe muwadhi 17 andachiti Nyamunga mubhuku yasabhuku mapfuwamhara. Sabhuku mapfuwamhara ndakedzera musangano wako wevhillage, adedzera musangano wevhillage ndofunga taenda kumusangano kana takati wande zvizhinji ndofunga tekweta zebhuku rake. Saka tiripo tazoshokwa, vamwe vedu vaakudzingwa ipapo tirisa musangano.
Ko kwanzi zvaita sei?
Ataura kuti nini ndakanzi musangano uno ndiitaurire vanhu kuti vanhu vasatenga matisheti eZANU-PF kana ndichaziva kuti maMDC, uyezve sekretari wangu anosenda naye anofanira kuva weZANU-PF. Ndakaudzwa kuti ndiri kana sekretari wako ari weMDC iwe uri weZANU-PF ndichauya tokubata tokuisa musoro pasi makomo mudenga. Saka tiri ipapo azosvika pakuti akakakavadzana katiitikei dzamara azotorera bhuku riyasekretari wake achiti uri weMDC. Iyezve akati vanhu vese MDC ngavabve pano pamusangano, funga most of the people vasimuka vakaenda. Sikasare richigere chida kuzvata anzi kudini. Akati ani ndipei masilipi enyu yekuvhotesa kunyorei pasi kuti ari kuzokwanisa kuwana mazambia nematisheti nemakepi eZANU-PF.
Zvaitikira kupi izvi?
Kuhurungwe weward 17.
Saka sekretari racho azoitwa chii?
Sekretari atotorwa matomo asina nyanga dzatorwa hanzi kuMDC.
Kubva ipapo apa chii chaitika?
Zvikuratidza kuti hatina chirimbo chokugara zvakanaka noda kwokuti maitiro ari kuita nematauriro ari kuita tichidzira vanhu. Zvoratidza kuti kana patichatovhota zvinenge zvava kutyisa kuti hatichaziva kuti kana ZANU-PF ikazenge yahwina vanhu vachagara sei.
Mumwe mugari wemuward 17 kuHurungwe achitaura natanonoka Wande weStudio 7. Aiwa vateereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu. Moswera zvakanaka, musakanganwa kuteerera nhau dzedu na7pm. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.